Chikwata chetim Zimbabwe nasi chabuda shakanaka pane mimwe yemakwikwi achichange chichiita muzuva ranasi achazopera mangwana pachazozikanwa kuti ndeipi nyika yakunda. Amai Aretha Mare, mumwe wevaviri vari kuchengetedza vadzidzi ava, anotaura nezvaitika nasi.
Vachangobva mukutamba mechavo yekutanga ndi tukufara zvakanyanyisa nekuti vanyatsoratidza kugona kwavo. Zvanga zvichitarisirwa mumechi zvekuti vanokore mabhora akamirira mvura yakachena, vanomakanda maanochengetedzwa zvese nekuti robot ringe richikwanisa kunge richimira riri rega. Zvese izvozvo vazvikwanisa, vakatwa zvakanaka, tafara chaizvo. Kupera kwezuva ramangwana ndopatinenge takuziva kuti taita zvingani zvipotswa kuti tahwina here kana kuti zvakamira sei. Gemu yakagadzirwa ndeyekuti tine dambudziko riri common kunyika dzese rekuti vanhu vangu vachiwana mvura yakachena. Saka tadzigadzira roboti rinokwanisa kupatsanura mvura yakachena neyakasviba richiratidza unyanzvi hwatinoti hweengineering.
Vachitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nezuro, vechidiki ava vakati vari kufara nekusimudza mureza wenyika pamakwikwi ayo ari kupindwa nenyika dzepasi rose. Vachitaurawo pakuvhurwa kwemakwikwi aya akatangwa gore rino, mutungamiri wesangano reFirst Global vaJoe Sestak vakati ishuwiro yavo kuti makwikwi aya aitwe gore negore munzvimbo dzakasiyana siyana kuitira kuti vechidiki varambe vachifarira zvidzidzo zvescience netechnology kuitira kuti remangwana ravo rive rakanaka. Zimbabwe ine vadzidzi vasere nevari kuvachengetedza vaviri.
Ndinonzi Aretha Mare, ndiri mentor we team Zimbabwe.
Ndinonzi Mbai Mwaera, I'm part of the team at Leonardino High School.
Ndinonzi Tariro Muzowaka, ndiri part of Zimbabwean team ndodzapa Harare High.
Mapondratino, I'm part of the team Zimbabwe.
I'm Gabriel Matemba, I'm the robot controller.
Nelson Mujere, robot programmer from Tinod High School.
I'm Gustav Ketiv, designer.
I'm Cham, the team spokesperson.
Woo!
I'm Dion DeJena and I'm programming.
Charles Matanga, team Mendo.
Makwikwi aya anopindwa nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience, technology, mathematics neengineering. Mumwe mudzidzi Gamuchirai nechitima anoti zvakakosha kuti vanasikana vechidiki vazive kuti vanokwanisa kuita zvidzidzo zvescience netechnology kwete kutyira kure.
Zvinhu izvi zvakomana chete, but you find kuti vasikana vanokwanisa kuita the same thing since we all got the same brains anyway, saka we can do this.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi anoti danda chena. Uyo anodzidza kuSt George's anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dziri mumakwikwi aya.
It was quite exciting and definitely could feel the Zimbabwe fire in me. It was definitely it was nice to really show other people what our country is made of and that was quite liberating.
Mumwe musikana anodzidza kuHarare High School, Tariro Muzowaka, anokurudzira vechidiki kuti varambe vakashinga kunyangwe zvinhu zvakaoma sezvo iye akakwanisa kupinda mumakwikwi aya zvisinei nekuti anobva kupi.
Ndangotaura kuti kugara mugeto asiradzoti augoni zvakawanda, ini ndotogara mugeto but I'm a programmer now.
Chikwata cheZimbabwe chakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Robot reZimbabwe rinozikanwa nezita rekuti
Zim 1.
The president's car is called Zim 1. This one is also a Zim 1.
Nasi nemangwana chikwata cheZimbabwe chichange chiri mumakwikwi ekuona kuti michina yavakagadzira ingahwine here mukupera kwemakwikwi aya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.